Mapato mashana anopikisa anoti MDC yava woshimencuve mavambo kusile Don kana kuti MKD Zunde Dare pamwe ne Renewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ nhasi anyorera nachibvumirano chekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa achiti kupinda musarudzo akapatsanurana hakuna zvakunobatsira pakukwidzana nezanu PF mutungamiriri we RDZ va Elton Mangoma vaudza studio kuti vafara zvikuru nekunyorerana kwavaita chibvumirano ichi nemamwe mapato
kusainwa kwaitwa nhasi kutaura kuti chiratidzo chitsva munyika muno mukuti mapato akawanda anoshanda pamwe chete izvi ndo zvinoita kuti tichikunde zana kwete kuti chara chimwe chakanzi hachitswanyinda saka tiri kubatanidza mapato taisa hwaro hwacho hwekuti tinoshanda sei kuti tiregere kuita vaya vanoita humbimidoga vaya vanoti ini ndini chete wanhu woziva kuti nyika ino ndeyedu tese saka munhu wese anenge aine chekuita nenyika inoyi aona mukana isu tiri kuda kugadzira kuti munhu wese aone mukana wekuti zvavanoda ndo zvinofanira kuitwa munyika munomu uyezve nekuti tiri kushanda mapato akawanda kudaro zvinoreva kuti pfungwa dzinobva nekukuku nepfungwa dzinobva nekokoko tikadzibatanidza pamwe chete tinosunga zvakapfuuridza pane zvinoitwa nemunhu mumwe chete
Kunyange hazvo mapato mashanu aya anyorerana chibvumirano ichi MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai pamwe nezimbabwe people first inotungamirwa namai joyce mujuru vanga vasina kumiririrwa asi vamangoma vati mapato aya angangopinda mumubatanidzwa uyu
takataura nawo kuti ndizvo tiri kuita izvi vari kuzviziva vamwe wacho vakataura kuti vachamboda ku teedza matano mubato ravo mumapato avo kuti vasvike pavanokwanisa kuzosaina vamwe vacho vakataura kuti pari zvino vachada kumboda kumbodhonza wega voona kuti vanosvika papi asi ndinofunga kuti kana tasvika apo vanhu vachavataridza kuti kwete tinoda zvokushandira pamwe chete nekuti framework yotaisa inotaurisa kuti munhu wega wega mabato ega ega anenge achishanda nevanhu hazvina kuipa nekuti hatisi kuti kana vanhu vapinda mukodhi wabva varasa zita ravo vanoramba vari pazita ravo asi apa kuti tiite mubatanidzwa wekuti tiyambuke
izvi zvatsinirwa nemutungamiriri wemkd vasimba makoni avo vaimbove gurukota rezvemari kare
chirongwa tinochitambira nerufaro sezvo tiri mukati macho kusavapo kwevamwe hakuti tsondoresi asi tine chivimbo netarisiro yekuti vachauya tigopata pamwe kana shungu yavo iri yekugadzirisa zviri kunetsa nyika
vatendai biti avo vanotungamirira bato reprogressive democratic party kana kuti pdp vanga varipo pakusainwa kwechibvumirano ichi vabiti vaudza studio 7 kuti vachiri kuda kumbokumbira mvumo yekusaina gwaro iri kukomiti huru yebato ravo
tiri takatanga rwendo irwi sepdp muna may 2014 kusvika pakupedzisira hapana musangano watakambomisa tine resolution yecongress yedu yekuti tipinde macoalition tine resolution yakabva kumandeo musi wa26 April yekuti pinde macoalition changuitika chete ndechekuti tarisa taita general council yedu saka tichaita general council yedu in the next few weeks tozosign after our general council
mutauriri wezapu vamujobhiza nuku vatiwo vakamirira kuenda kucongress yebato ravo kuti vazive gwara richatorwa nebato ravo panyaya iyi
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tine gungano riripo richaitika musi wa28 August kongresi yedu ndiyo inotipa masimba okunge tichisaina dokumendi rino iri asi kubvirira tanga tingori vanhu vanga vari mukati mayo kodhi iyoyi nanhasi tichirimo changosara chete kungoti tingopuhwa mvumo negungano hombe remusangano wedu wezapo
mutauriri wemdct vaobed gutu vaudza studio 7 parunhare kuti havana kunge vakokwa pakusainwa kwechibvumirano ichi asi sebato vanotsigira nyaya yekuti mapato aite mushandira pamwe
isu semdc inotungamirirwa nadr morgan tsvangirai takagara tichitaura kubva kare kuti hatipokani nemamwe mapato ezvematongerwo enyika vanenge vachida tiita mushandira pamwe kuita chirwirangwe kuti tirwise chipuka chinonzi ZANU-PF chauraya nyika iyi. Tashaikwa ipapo nokuti hatina ngu yetakokwa. Andonoziva kana pakanzi paitawo muchato. Ukasakoka ukangoonekwa wosvikwa usina kukokwa, vamwe vanokwanisa kuti waita geti kirasha pachirungu. Asi hazirevi kuti zvaitika nhasi tinozvishora bodo kwese. Zvinhu zvakanaka nokuti tinoona kuti kana pakava nomushandira pamwe muonera pamwe chete kurwisa umbimbindoga noudzvanyiriri hwezanu-PF hapana chakashata. Handingadi kuti nditaure zviri mberi mberi nokuti takambobudisa mashoko mazuva apfuura, ndingangoti masvondo mashoma apfuura kana uchiri kurangarira. Patakati isu sebato reMDC nyaya dzecoalition takaona kuti inyaya dzinofanirwa kunge dzichiridwa kana kutungamirirwa nomutungamiriri wetu Dr. Tsvangirai. Saka pari zvino hofisi yavo ichitungamirirwa naivo vane zvavari kuita, asi zvimwe ndingati hazvisi zvinhu zvokuti ndingataura pachena. Handiti noti isu muchishona chedu kune rimwe dembo rinonzi rikavhiwa pane vanhu harizobudi zvakanaka. Tinokumbira kuti vana veZimbabwe vachiterera panhepfenyuro yavo yevanhu ino yeStudio 7 vambotipa mukana, vatipe nguva. Pane zviri kuitika, pane zviri kugadzirwa. Kana hari yakwata yaibva, sadza richapakurwa. Vana veZimbabwe vopuwa chikafu kuti vadye naBaba Tsvangirai. Saka ndozvendingangotaura parizvi.
Vakafano bata chigaro chemutauriri wePeople First varugare Gumbo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo harinawo kukokwa pamushandira pamwe uyu uye havana kana kumbotaurwa navo nezvenyaya iyi.
Hatisati kataona kuti chibvumirano chacho ndinofunga kuti mapatis ane freedom yokutenderana zvavanoda zvitsongo zvavo hazvina kuita. Isu kana totodawo kuitawo tichingona vamwe tichangotaurawo totenderana toita zviti butotherwise hapana chakashata.
Zvichakadai, vamangoma vati mapato anenge asaina chibvumirano chemushandira pamwe ichi achazogara pasi owirirana kuti ndiani achakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri wenyika akamirira mubatanidzwa wemapato anopikisa aya paine nguva yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
Iye zvino hatisati tasarudza, tangogadzira chete kuti onai ndoo masarudziro atichaita anaya. Chanyanya kukosha ndechekuti mutungamiri ega ega anoziva kuti iye anokwanisa kunge asiri achaita mutungamiri anoenda pasarudzo. Saka chisungo chakanyanya ichocho, nekuti tinoda kuti munhu kana taita servant leadership woziva kuti kana waitwa ipapo wanzi ndiwe hausiri wanzi ndiwe unoziva zvese, asi kungonzi chimbotibatirawo uchishanda nevamwe. Zvino asingakwanisi kubata vachishanda nevamwe vanoda kuita sezvatiri kuona Robert Mugabe achiita zvekumhanya nechimuti, vanoona zvichinetsa izvozvo. Asi vanoda kushanda nevamwe, hapana chinenge chakaipa.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika munyaya dzenhaurirano idzi vanoti mapato aya amhanyirira kuumba mubatanidzwa kuti agokwanisa kuve nemasimba ekuti achatora chigaro chipi ndiani, sezvo varivo vatanga kunyorerana chibvumirano ichi. Zvinonzi nyaya yekuti achatungamira mubatanidzwa uyu ndiani ndiyo iri kunyanyonetsa, kunyange zvazvo paine kuwirirana mumapato anopikisa ose kuti panofanira kuve nemubatanidzwa wemapato ose anopikisa uchakwikwidzwa musarudzo dzemuna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.